ndosanda nesimbabwe mari ndinoyida totsvaga mari tichitenderera musoro kunge sida kwatiri kufara system zvatatenga nhasi tazvida hapana anohasira kundipfuura chero mukamupasikida handikanganwi gore riya rebhauga nembida mabhebha achindinyimakis dhondorosa chandida but now ndag g kunge gida saka nemiwo mari secyclone idai mai vangu ndichavachengeta mwari mune nyasha remember those days ndisandakupisa semarasha ndisati ndakupiwa mari chandaingopiwa ihasha pakauya munhu achitengesa mamahoti mari yacho mukwasha
nana I wanna make it rain. Vavengi vopinda be. Shaya mari ndoita pain. Handite ease.
Ndakakumirira pachiteshi nyangwe wakaa.